Mumwe wevatorwa zvino zvavanga vachitengesa vaNesbet Gumbo vanoti vasara vasisina chekubata sezvo zvinhu zvese zvavanga vawaridza pavanowanzotengesera mazuva ese zvatorwa nemasoja, mapurisa ezrp pamwe nemapurisa ekanzuru.
Utungamiri huripo hunoziva dambudziko rezimbabwe. Ikonomi yakadhakwa, mabasa hakuna. Saka kurarama kwezimbabwe munhu anotsvaga zvekuzvitengesera kuti aone kuriritira mhuri, aone zvekuita. Izvi zvinozikanwa chero napurezident, but dambudziko raakuitika manje taakuona kuti taakudzingirwa pamabasa pedu neami, mapurisa, kanzuru, zvose. Hatizivi kuti vanoda kuti tiite sei.
Mumwe anorarama nekutengesera mumigwagwa vafanuotsomondo vanoti havasi kufara nezvava kuitwa nemasoja kupindira munyaya dzisinei nekuchengetedza nyika.
Mavheda tizvanhu vari pasi mazuva kutambura. Kubatwa kwacho kwatoita ikokoko hachabatwa nemapurisa ekanzuro. Zvatobatwa nemasoja chaiwo chaiwo ari mufu kombati uniform yeami chaiwo chaiwo. Last line yedefensi yenyika ndiyo yakubata vanhu vari kutambudzika.
VaRuben Mahoka vanoti zvinovarwadza kuti vamunangagwa vave kukanganwa chazuro nehope vachiti kuti vave pachigaro hakusi kuda kwezanu pf chete asi kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji vakabatana nenhengo dzebato riri kutonga ndiko kwakaita kuti vave pachigaro. Nokudaro vamahoka vati vamunangagwa vanofanira kutora matanho anogadzirisa nyaya dzinobata raramo yevanhu kwete kusoropedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya.
Takafara chimacha tiri pamwe chete sevanonyika yese yeZimbabwe. Tiri mapato akasiyana isu vekuchechi nevamwe vemapolitical parties taimacha pamwe chete chifarira kuti tabvisa vaRobert Mugabe.
Zvichakadai muzvare tapiwa kawadza avo vanoraramawo nekutengesa vakurudzira hurumende yavamunangagwa kuti igadzirise nyaya dzekushayikwa kuri kuitwa mabasa neveruzhinji kuitira kuti vanotengesa mumigwagwa vawanewo zvimwe zvekuita. Muzvare kawadza vati kudzinga kwavari kuitwa mumigwagwa kwakafanana nekutongerwa rufu sezvo vachiti kutengesa mumigwagwa ndiko kuri kuita kuti ivo nevana vavo vawane chouviri.
Isusu tinorarama nekutengesa, ngavavhure maindustry, toenda kunoshanda maindustry. Hatidiwo kutengesa mustreet, but tiri kutengesa mustreet nenyaya yekuti hatina mabasa ekuita.
Mutauriri wemasoja Kenel Overson Mugwisi vaudza Studio 7 parunhare kuti kanzuro yeHarare ndiyo iri kudzinga vanhu mumigwagwa vachiti ivo semasoja basa ravo chete nderekuona kuti zviri kuitwa izvi zvaitwa murunyararo. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa, amai chere ticharamba kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisawo kutaura nameya wedhorobha reHarare vaBernard Manyenyeni kutinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mutauriri wekanzuro yavo vaMichael Chideme vakaudza nhefenyuro yezbc nezuro manheru kuti kanzuro yavo ichatora matanho akasimba kuti vanotengesera mumigwagwa vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuro, kwete zvekuti vanomutengesera mumigwagwa vave kungomera sehohwa vachiita madiro ajojina pakati pedhorobha vasingabhadhare mitero kukanzuro. Vanotengesera mumigwagwa vanoti vari kutsindirirwa mwena unobuda ishwa sezvo vachiti nzvimbo dzakatarwa nekanzuro dziri kure nevanhu vanotenga zvavanenge vachitengesa, uye vanoti zvakare havakwane panzvimbo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.